mangwanana akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri chikunguru 24 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Tinokuzivisai kuti chirongwa chedu chemangwanani munogonawo kuchiona pafacebook page redu revoa shona mazuva ose kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechishanu.
Kuona kwangu takuda yatingati culture nyowani isina head speech mukati yange ngoriyo yagara yange ngoripo munhu hapana zvanga achitwa kangotuka mumwe kana kutakati pfambi kana kutakati chi.
Gurukota rezvemukati menyika vaObed Mpofu vanoti mapurisa achasunga vose vanoita mhirizhonga munguva yesarudzo.
Within the colored community tichisingazivi vazhinji ndechekuti ndopane maskilled workers, ndopane maboiler makers, ndopane mafit and tenors, ndopane maplumbers, ndopane makanika, ndopane maarchitects.
Vamwe verudzi rwechikaradhi munyika vochema-chema nerekuti vari kusiiwa munyaya dzebudiriro. ZCC inoti chinangwa chevatapi venhau hachisi chekutengesa mapepa chete asi kunyora nhau vasina kwavakarerekera. Muchanzwawo kuna vafungai chiposi vari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Tari noona nezvemukati menyika vaObed Mpofu vanoti kunyangwe hazvo munyika muine runyararo vari kushushikana zvikuru nemamwe mapato avanoti ari kupesvedzera veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Godwin Mangunza anoti panyaya inotevera.
Vampofu avo vaive nemukuru wemapurisa munyika Commissioner General Godwin Matanga vakaudza vatori venhau nezuro manheru kuti hurumende haisi kuzorega mapato ezvematongerwo enyika achikonzera mhirizhonga munyika uye ichatora matano kuna vese vari kutyora mutemo. Vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumidzwa, mutemo haubvumidze kukonzeresa mhirizhonga. Vati mapato ese ari kuronga kuratidzira anofanira kuona kuti hapaite mhirizhonga uye hurumende yakagadzirira kuona kuti vese vanotyora mutemo varangwa. Vamupofu vakati vanozviziva kuti pane vamwe vanhu vari kuda kuita zvemhirizhonga nechinangwa chekusvibisa sarudzo dzichaitwa svondo rinouya.
The government of Zimbabwe is doing all it can to ensure that every citizen
hurumende yezimbabwe iri kuedza pese painogona napo kuona kuti munhu wese awana mukana wekuvhota. Saka nekudaro vese vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu vakatarisa vose vari kuronga zvemhirizhonga. Tinoda kuyambira kuti vese vachaita mhirizhonga vacharangwa zvakaomarara.
Vamupofu vakatiwo hurumende iri kushishikana zvikuru nekwainoti kutukwa, kushungurudzwa nekuvhundutsirwa kuri kuitwa madzimai nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vanoti hurumende haisi kuzorega izvi zvichienderera mberi.
Let me remind you all that as government we do not condone such behavior.
Hurumende haisi kuzotarisa madzimai achishungurudzwa. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuferefeta nyaya dzese dzekushungurudzwa kwamadzimai, kuvhundutsirwa kwavo pamwe nemabasa nemasangano avanoshandira.
Vamupofu vakati hurumende inokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo uyewo kuti veruzhinji vagare murunyararo kwete kukonzera mhirizhonga. Vanotiwo pane nyaya dzakati kuti dzekushungurudzwa kwemadzimai dzave kuongororwa nemapurisa uye veruzhinji vachaziviswa zvichabuda muongororo iyi. Kunyange hazvo vamupofu vasina kudoma vamwe vevanhu vari kushungurudzwa pamadande mutande, sachigaro wezimbabwe electoral commission Justice Priscilla Chigumba ndemuyo avo vanoti vari kutukirirwa zvakanyanya pamadande mutande pamusoro pebasa ravo pamwe nemararamiro avo semunhuwo zvake vari kuongorora sarudzo vekusouthern African Development Community pamwe nesangano remaelders vakashorawo kushungurudzwa kwemadzimai vachenesani ndungwaka vesangano revolutionary research institute vanotiwo nyaya yekutukana inyaya yange yakanganisa nyaya dzematongerwo enyika muzimbabwe uye itsika yakashata chose
inyaya dzechipishi kuona kwangu mazimbabwe zvitange tajaira politics yakadaro ndokwati kubva nenyika yedu yangove nyika yekuita yekutukana saka kuona kwangu takuda kuti ngati culture new one isina hate speech mukati yange ngoriyo yagara yange ngoripo munhu hapana zvanga achitwa kangotuka mumwe kana kutakati pfambi kana kutakati chi tofara kunge tichinangana tingati ma facts kuti munhu tikumushora manifesto yake haisikupa zvakakwana asi kuti ndiwe chidzimai kana kuti akamboita mbavha izvo zvinenge zvaya atinoti person kana kuti munhu wake zine individual
vampofu vakatiwo zvinoshamisa kuti mamwe mapato ave kuita zvemhirizhonga asiwo akasaina chibvumirano chepeace pledge masvondo mashomanana apfuura chekuti achaita sarudzo murunyararo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vanhu verudzi rwechikaradhi vari kunyunyuta kuti hurumende yeZimbabwe yakavakanganwa zvachose munyaya dzebudiriro. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari vemumusha weWard 2 uyo wakaitirwa kuBrayside Shopping Center inova nzvimbo inogara makaradhi akawanda, amai Irene Francis vanoti kunyangwe vari chizvarwa cheZimbabwe chakakwana havaremekedzwe kana kuwaniswawo mikana sevamwe munyaya dzebudiriro.
Tiri kuchema isu kuti pane kukanganikiwa kwakaitwa community inei. So inabva yaafekta munhu wese agara mucommunity munomu. Takapiwa maid anga akadhindwa 00 kwekupedzera kweid. Hachisi chinhu chatakakumbira, chinhu chakapiwawo government yaivepo yeRhodesia yakaita kuti titsanangure kuti zvakatanga sei kana kuti takapiwa sei. Vazhinji vedu hatizvizivi. Tinozviziva isusu kuti uzvitaure zvinenge zvichida kuti nditaure maweakness aripo kuti ndi project kuti zvakabva kupi. Saka tanga taona kuti pane zvese zvinoitika chero ine 00 iyi kazhinji inonetsa.
Vanotiwo zviri kunetsa kuti vechidiki vari makaradhi vawane mabasa zvichiwedzerwawo nenyaya yekuti makambani akawanda akavharwa nekuda kwekushaya mabasa vamwe vechidiki vave kunwa nekuputa zvinodhaka.
Kuona kuti even kumabasa vana vedu vaparara nekudhaka havana chekuita. But isu tiri padhuze negranite side industry. Hakuna mabasa maindustry akavhara. But yet within the colored community tichisingazive vazhinji ndechekuti ndo pane maskilled workers, ndo pane maboiler makers, ndo pane mafit and tenors, ndo pane maplumbers, ndo pane makanika, ndo pane maarchitects.
Amai Francis vanoti nyaya iyi yavarwadza nekuvachemedza kwenguva yakarebesesa zvokuti kuuya kwakamboita mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga munguva pfupi yapfuura kuzotaura nemakaradhi emumusha weArcadia zvakaonekwa sokunge yaive nzira yokutsvaga chete mavhoti kubva kumakaradhi.
Saka it's a political game really inenge ichitamba vanhu nevanhu vemunyika, you know. Saka tirikungonamatawo kuti kana vice president akataura kuti achazvigadzirisa ngaazvigadzirise.
Muzvare Rodamandaza vanoti vamwe vechikaradhi vane zvitupa zvinoita sekunge vabva kure kana kuti alien, izvo zvakatombopa kuti kuvhota mumakore akare kunetsi.
Vipi akauza makaradhi kuti isusu taenzwa nyaya yenyu yechichemo dzenyu dzese tichabvisa ma00. Because don't forget, nyaya ye00 right now panyaya yeminda district of origin ndo pane 00 yenyu. Inini yangu my district of origin is 25 ndobva pana Seke. So I have a district of origin because ndakateedzera zvababa angu. Pandakainonotora chitupa ndakapinza musisi ndikati ndoda kutora district yababa angu, and at the time ndandisingazivi. So ndaenda pota vamevanila vangu vane 00. Sorry havo, but inini I was smart enough.
Musangano wekuBrayside wakarongwa nevagari vemuward 2 kuti vasangane nevanhu vari kuda kuzovamirira semakansura nevamiriri vedunhu iri muparamende musarudzo dziri kuitwa nemuvhuru. Muzvare Mandaza vanoti sevagari vaidawo humbowo wekuti vanhu ava vaigara muward 2 here kuti vanyatsomirira zvido zvavo.
If you want kuita councillor muno, toda kuona utility bill, toda kuona proof of residence kuti tizive chokwadi chokwadi kuti muri kugara muno.
Dunhu reward 2 rinosanganisira nzvimbo dzinoti Brayside, Arcadia, Hillside, Eastley North and South, Cranbourne Park, Wilmington Park, St Martins nechimwe chikamu cheHarare Central. Ndakamirira Studio 7 kuBrayside muHarare, ndini Kiri Mudzambiri.
Sangano remakereke reZimbabwe Christian Council rinoti zvinovakatyamadza zvikuru kuona kuti vatori venhau vasvitswa pakunyora pamusoro pechiitiko chimwe chete nenzira dzakasiyana siyana. Mugwaro ravo kuvatendi kana kuti pastoral pronouncement ZCC inoti chinangwa chevatapi venhau hachisi chekutengesa mapepa chete asi kunyora nhau vasina kwavakarerekera. Tanonoka Wande weStudio 7 abata munyori weZCC Reverend Dr. Kenneth Mtata kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vatori venhau nhamo iripo ndeyekuti vaenda kuma TV vakaparadzana zvekuti umwe noumwe anonyora zvaanofunga. Even iyo posini yatanyora isu mupastoral pronouncement yataita, kana ukaiona manyore gwaya aitiwa muna mamwe mapepa enhau, avano vanyora divi rimwe renyaya vachiti makereke ari kutuka kana kuti ari kutsoropodza zeki. Bati kana ukaiverenga zvakanaka nyaya yedu haisi kungotsoropodza zeki, iri kutaurawo musoro penyaya yekuti zeki nezvainofanira kuita ine responsibility. Bati iri kutaura kuti vematongegwe enyika vane zvavanofanira kuita kubatsira kuti zeki ite basa rayo. Saka vatapi venhau kana vachatibatsira kuva akatinga kumberi, chimwe chezvinhu chavachafanira kuita nechekuti naiwo pavachaita mareports avo anofanira kunge ari balanced, kuitira kuti nokuti agenda yavo haisi kungotengesa nhau kana kuti kutengesa mapepa, agenda yavo inofanira kunge iri ichipfuura mbijana kuti naivo vange vane agenda yekuvaka. Zvino kana une agenda yekuvaka unotaura mativi ose uchiratidza kuti nyaya yachona yakamira sei.
Mugwara rakare irorero, Council of Churches inoratidza kusafara zvikuru nesocial media nemhaka yei, Dr. Mtata?
Social media haineri kuti ufare kana kusafara nayo nokuti yagara iripo, asi chatiri kuapila, tiri kuapilavo kuvanhu vokwedu kuti iyi social media zvairipo iyi yoda kuti tiishandise nenzira yokuti tigovaka nyika inoenda mberi. Kana tikati umwe noumwe anongoti nhema dzaawana kana kuti zvinhu zvaanongofungidzira zvinofambirana nezvaanonzwa, angozvaangowana anozvipudzira mberi achiparadzira dzimwe nguva moto wokuita kuti kusagadzikana kuvere. Tiri kuti kana izvozvo zvikadaro dzimwe nguva hazvinyanyanyi kutibatsira. We are appealing kumaconscience emaZimbabweans kuti ngatirangarire kuti election hongu inoitika riri zuva rimwe chete. Asi chinodiwa nechekuti tigovaka nyika chinda mberi zvoda kuti umwe noumwe atambe jana rake, uriwo gamba mako nefoni yako kana kuti nekompyuta yako kuti zvinhu zvandiri kuda kupfuudzira mberi izvi zvinovaka here kana kuti zvinoputsa nyika yekwedu.
Munoti kuvanhu veZimbabwe?
Kuvanhu veZimbabwe tiri kuti tinomukana wakanaka kuti tisarudze umwe noumwe utungamiri hwaanoda zvatakatarisana nemaelections. Asi nyaya iripo ndeyekuti sarudzo chinhu chinoitika zuva rimwe chete, kuvakwa kwenyika chinhu chichada kuitika maelections achingapfuura. Saka umwe noumwe wedu ngatizvigadzirirei kuti musi watinopedza maelections tinotanga task yokuti tivake nyika tichienda kumberi. Naivo vanga vachivimbisa kuita zvinhu zvakawanda izvi, tinoziva kana takatarisa kuti zvinhu zvavanga vachivimbisa zvinhu zvakawanda zvimwe zvachona hazvigoni kuitika nenguva shoma shoma yavari kuvimbisa nayo. Saka chatiri kuvimba nechokuti patinodzokera kunomhara tose tapedza makampeini kuvhotiwa kwaitiwa, ngatichigara pasi savana vomunhu tichi ngachivaka nyika yokwedu.
Avo vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Chirongwa chedu chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende, nhasi tiri kuSouthton nekwaMakoni. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 nevari kukwikwidza musarudzo dzekuSouthton muHarare vakazvimiririra vaFungai Chiposi.
Ini ndinonzi Fungai Chiposi, ndakazvarirwa kuMbare, ndokwandakakurira ndakaenda paHarare High. Iye zvino ndiri kuda kukwikwidza musarudzo dzatiri kunoita musi wa30 July. Ndiri muSouthton constituency.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuSouthton kana vakakwanisa ivo kukuvhoterai kuti muve mudare wavo?
Southampton constituency ine masuburbs akati siyanei. Tine Rugare. Rugare ndiyo iri padhuze nekuCambo Zuma. Tine also Aspindon ndo ichangouya iri kutanga iri kuuya pari zvino iri kuvakwa. Tine Lokinvar iripo panzvimbo pari zvino neSouthampton. Tozoita yatinoti Ward 11 yeMbare. Nzvimbo idzodzo imwe neimwe ine zvairi kuda. Asi zvakanyanyosungana nemanharaunda yedu ese zviripo nezvekuti vanhu vari kuda mabasa kuti vaende kumabasa. Isu tiri kuda kuti tinge tichisenza nemakambani ari munharaunda yedu kuti vana vemumusha medu vange vachipuhwa yatinoti priority kana kuti quota kana kuti preference pamabasa, kuti vange vachikosheswa mukuwaniswa kwemabasa anenge abuda munharaunda yedu. Zvakare tinewo nzira dzisisina kumira zvakanaka pari zvino. Tichange tichida kuona kuti nzira dzedu dzagadzirwa zvakanaka here dzichifamba mushe. Vazhinji vanozoti aiwa harisi basa raMP iroro. Ini ndinoti aiwa pamabasa matatu anotaurwa aMP hazvina kuzonzi zvinogumira ipapo. Tinogona zvakare mukuenda mukunovaka zvinhu zvedu zvemunharaunda yatinogara tichishanda pamwe nemakanzura edu atinenge tinawo. Ini ndinenge ndine makanzura maviri. Kwadomirira Ward 11 yeKumbare ne Ward 13 inozobatanidza Rugare, Lokinvar, Southampton ne Aspindale.
Mungati muri kutambirwa sei semunhu ari kukwikwidza akazvimirira tichiona kuti pane mamwe mapato makuru ari kukwikwidzanawo nemi ikoko?
Vanhu vazhinji kunyanya munharaunda yedu yeSouthampton constituency vaneta nezvemapato nekurwisana kunoita vakuru vemapato. Ivo pasina chavari kuona chiri kubudirira munharaunda yavo. Mese mandinofamba ndichitaura navanhu vanoti aiwa nhengo yakazvimiririra yega ndo yataakumbodawo kuona kuti inogona kufamba sei nematambudziko atinawo munharaunda. Taneta nevemapati. Iye zvino takaudzirwa vatungamiriri vatisi kunzi tisapote tivhotere, vatungamiriri vatisingazivi, vatungamiriri vatisingagone kutaura navo, vatungamiriri vari kuzikanwa kutadza kwavo mune dzimwe nzvimbo, asi taakunzi vavhoterei vaite maMP, asi basa sakanzura vakatadza. Vachiposisa hatichada izvozvo, uyai imi tikuisei panzvimbo tione kuti zvinofamba sei kuno kuSouthampton.
Saka mazwi enyu ekupedzisira ndeyekuti chii mukuedza kutsvetsva vanhu vemuSouthampton constituency?
ndinoda kuudza vanhu vese vemusouth Atom constituency vakateerera pari zvino kuti ini kana muchinge mandisarudza kubudirira kwangu kubudirira kwenharaunda yedu kwemunhu wese tese tikabudirira zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka senhengwe inenge yakazvimiririra president wangu ndimi vanhu vemusouth Atom vavhoti vemusouth Atom vasina kuvhota vavhota vese vekuMDC vekuZANU vekuZipu vekupi nekupi nekupi ndimi vanhu vacho vanenge vari mapati avo ndichadzoka kwamuri ngatisenzei tese ngatigarei pasi ngatitarise matambudziko ndichagadzira hofisi inenge iri mudunhu redu yamunouya muchitiwana kuti tinge tichisenza tese tichivaka nharaunda yedu tichigadzira nyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari kukwikwidza vakazvimiririra vafungai Chiposi vachitaura vari parunare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuHarare. Zvichakadaro vari kukwikwidza musarudzo dzekumiririra matunhu akasiyana siyana muparamende vari kuuyawo nenzira dzakasiyana siyana dzekukwezva uye kuwana rutsigiro kune vachavhota musi wa30 Chikunguru, zvinosanganisira kuita mitambo yenhabvu nevechidiki uye bhora remadzimai nevanasikana. Vasvika zera rekuvhota, mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipawo nyaya inotevera.
Vamwe vevari kuita mitambo yekukurudzira vechidiki mumitambo ndiva Brighton Mufapaire, avo vari kuda kumirira Makoni North mudare reparamende vakazvimirira voga. Tabvunzwa Mufapaire kuti sei vakafunga zano iri.
Tarisa voters roll rangu riri kutaura iyo kuti namba hombe vakaregista mayouth. Saka ndiri kuti chii kana ndichidaro? Ndauya nekudaro kuti ndibate mayouth ese agere munharaunda medu. Mukatarisa maages ari panapa muzvara nhasi, maages madiki chaizvo, vamwe wacho vazhinji havana zvekuita. Saka nhasi ndavatora kuti tiise musoro pamwe chete tichionesana tigokwanisa kuona kuti vane zvipo zvebhora ndewapi kuti vakwanise kuzopindwa nyangwe muPremier League. Ndosaka mandiona ndaita chinhu ichi.
Vamufapaire vanoti donzvo ravo nderekuti vechidiki ava vasane nezvemhirizhonga uye zvinodhaka.
Chandinonyanya kuvabatsira kana tiri panguva inoyi yatiri inoyi, ndiri kuvaencourage kuti vasa involve mune zvekurwa. Ngativiriranei, tinoda kuramba takamaintaina runyararo.
Mumwe wevechidiki vange vari pamutambo uyu vatendai Shamu vanoti vanofara nechirongwa chekutsvaga vechidiki vanogona kutamba nhabvu sezvo zvichivapa mukana wokusumukira.
Vatiri kufara netonamendi yavo nechikonzero chekuti vari kusimudzirawo nzvimbo yedu imwe nenguva tokutarisira kuti tingaonawo vamwe vanozotorwa kuenda kuna naDynamo. Chiitiko ichi takagumisira kuchiona nguva pampana mangoma MP pachangoperawo asi hachina kwachakazenda. Ewa onalebo wa tiri kufara nekuti mwana wemuno chekutanga. Chechipiri tiri kutarisira kuziva kuti future yedu yeremangwana inenge yakanaka nekuti nemwana wemuno anogona kutisimudzirawo kuenda mberi.
Vatichaona garapo mukomana wechidiki ange ari kutambawo nhabvu pachirongwa ichi uye anoti anotarisira kuti vachaenda kuparamende havazovakanganwi.
Upenyu hwedu isu sevana vechidiki huri pasi, tine ishu ngekuti dai MP watisimudzirawo. Vatiri kuvatemba nekuti vataona kuti vane shungu nesu nekuti zvakawanda zvakatibatsira so far sevana vechidiki. Ndingangoti for the moment iyo vane zvibhorano zvavakaticherera zvaane makore zvisingabuditsi mvura, ivo vakatiita kuti mvura iwanikwe. Ndivo vagadzira mutambo uno wamuna uri pano paurayiwa mombe, zvese zvikidyiwa pano ndivo vaiita. Saka tiri kutenda nechitiko chakanoita sati tambochiona munzvimbo muno kubvira kugara kwataita kuberekwa kwatakaita.
Vari kukwikwidza ava vari kuvazvimirira voga. Vamwe vari kukwikwidza Makoni North vanosanganisira vamabvepi Munanga, amai Virginia Munanga, vapo muchigume vaJames Munetsi, vaMoses Manyengawana, vaClever Nyawaranda navaJoseph Chiro. Vamunanga vanoti vakakunda vanoda kuti vagadzirise mugwagwa unobva paHeadlands uchienda kudevera kuti uve netara pamwe chete nekuti vechidiki vakwanise kuwana chimwe cheuviri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tinotenda kuna Loida Moyo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. mapurisa emutorondo guta guru re Canada anoti murume anga akapakata futi apfura akauraya vasikana vaviri vane makore 10 nematanhatu nemumwe ane makore 10 nemanomwe akakuvadza vamwe 10 nevatatu mumugwagwa pakati peguta. Ari kufungidzira kuti ndiye apara mhosva iyi anonzi Faisal Hussein uye ane makore 20 nemapfumbamwe ekuberekwa. Hazvina kunyatsoburitswa pachena kuti azviuraya here kana kuti apfurwa nemapurisa mushure mekunge apara mhaka iyi. Meya weguta reToronto vaJohn Terry vanoti izvi zviri pachena kuti guta ravo rave nedambudziko repfuti zvave kupa vagari vemutorondo kutyira upenyu hwavo. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Masitara, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vabude neuwandu hwavo nemuvhuro vaende kunovhota kuitira kuti mamiriro ezveutano munyika ashanduke. Dr. Masitara vanoti zvirwere zvakaita setyphoid izvo zvinowanikwa zvichinetsa munyika zvinofanirwa kurwiswa uye hurumende ichatora matomu ainofanira kukoshesa kuvandudzwa kwezveutano munyika sezvo iri kodzero yemunhu wese. Dr. Masitara vashora tsika yekuti vakuru vehurumende vanenge varwara vaende kunorapwa kunze kwenyika vachiti izvi zvinofanirwa kuvandudzwa kana hurumende ichakunda yave kutonga. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuHarare.
Nyaya yeutano muZimbabwe inyaya iri very worrying nekuti mumiri wazvakaita yaiko zvino ndekuti zvipatara zvedu zvizhinji hazvina zvekushandisa, infrastructure yedu yasakara, maworkers mashoma and ari underpaid. Saka tinotarisira kuti pamaelection akuteverawa veruzhinji vachatora mukana uyu kuti vasarudze vatungamiriri vanoprioritiza nyaya dzeutano munyika yedu yeZimbabwe.
Zvirwere zvipi zvamungatimi zviri kunetsa munyika pari zvino?
Semaonero tinoita makore apfuura patakaita maoutbreak akati o ezvirwere zvakaita sana typhoid nana cholera, zvirwere zvatingatarisiri kuti gore rino rana 2017-2018 tive tichaita vanhu vakufa nekuda kwemanyoka akukonzerwa nekushayiwa mvura yakachena. Then kwagara kune zvigwere zvagara zviriko vana HIV AIDS nema non-communicable diseases zvakaita sana cancer nana diabetes.
Imimi sesangano rinorwira kodzero dzevarwere munyika, mungati zvii zvamungade kuona zvichisanduka muZimbabwe yemangwana panyaya iyo yezveutano?
Chekutanga chatoda ndechekuti funding kuhealth ive adequate, pave nemutsauko kubva zvanga zvichiitwa kubva maybe kuna 1980. Pane inonzi Abuja Agreement yakasainwa nehurumende yedu inoti iyo health funding inofanira kuve at least 15% yenational budget.
Dr. Masitara, munyori mukuru musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, vanga vachitaura parunare naMarvelous Muhlanganya uye vari kuNairobi kuKenya. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinotenda shamwari dzedu nemhuri yese yeFacebook vari kuteverera zvirongwa zvedu zvatiri kuburitsa mangwanani ega ega paFacebook. Totarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vanoti mapurisa achasunga vose vanoita mhirizhonga munguva yesarudzo. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.